Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hapana kudzokera kumashure pakushandisa mari yeZig. Asi vanopikisa vanoti mashoko aya anongoratidzawo kuti akundwa asi ebachi padare. Vaimbova mumiriri wemukopa North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vakadzoserwa mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address vachiti danho rakatorwa nebhangi guru reRBZ rekuderedza uremu hwemari yeZig kubva pa 14 pa 25 kana zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica, idanho rakanaka rinoda kutsigirwa. Asi vakawanda munyika vanoti RBZ yakakanganisa zvikuru uye yakasiya vanhu vakawanda vari pamene. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura kudare reparamende kuMount Abden muHarare, vaMnangagwa vati vanhu vose munyika vanofanira kutsigira mari yeZig.
Matano akatorwa neRBZ ndeikuedza kudzikamisa mari yedu. Zvasarira isu chete kuti tiedze kuti mari iyi isapera simba. Tichatora matano ekuranga avo vanopesvedzera vanoita kuti mari yemuno ishaye simba.
Izvi hazvinoine kuti dhora rimwe chete rekuAmerica rave kutengwa nemari inosvika 40 zig pamusika mutema. vaMnangagwa vati hurumende yavo ichaisa parutivi zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari inotengeswa zvicherwa kuti itsigire zig. vaMnangagwa vatiwo zvisinei nekuti nyika iri pasi pezvirango upfumi hwayo huri kuratidza kusimukira. Mutungamiri wenyika arumbidzawo vari muchiuto vachiti vari kubata basa rinomwisa mvura mukuchengetedza runyararo munyika. vaMnangagwa vabva vavhurawo zviri pamutemo chikamu chepiri cheparamende yegumi kana kuti second session of the 10th parliament, apo vakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzirwa kwemitemo yavane nguva ichingonzi iri kugadzirwa.
Pane mabhiri akawanda agarisa achingonzi ari kugadzirwa mudare rino. Ndinoti kwamuri makurukota eparamende, onai kuti mitemo iyi yapasiswa nekukasika apo chikamu chino chebasa renyu chisati chapera.
Mushure mekuturwa kwemashoko navaMnangagwa, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa neRBZ svondo radarika, vashandi vehurumende vachawedzerwa mari yavanotambira.
Tinoziva kuti vashandi vasevil servants mawages acho anoda kufanana kupidza tiri kutarisa izvozvo kuti vasevil servants vehurumende toita sei, tokwidza sei, tiri kukurukira nyanya yacho izvozvo.
Asi mumiriri wemarondera Central mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeCCC kuchikwata chinotungamirwa navaWatchman Ncube vaCaston Mateu vati ruzhinji rweZimbabwe rwakabatwa kumeso nehurumende apo vakanzi mari yeZig yakatsigirwa negoridhe.
Takanyeperwa kunzi imari iyi ndeyegold. Mari iyi varikutoita vachitoisa mapega vachiipega pavanodira zvakangofanana nearati jesta dzokera kuya kwekuti takada kuzvitarisa in the next 6 months or 8 months vakadzoka futi vakuti aiwa ra 100
vanongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano Coalition of Liberal Market Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika haratidzi chimiro chaicho chiri munyika chekuti zvinhu zvakaoma
hapana nzira dzavairatidza kuti vane chido vamunanga kuti vachigadzipa gadziridze imba yeZimbabwe yabaka moto aiwa tinofungira kuti kuda vanovabetsera ndo vareswa mamiriro enyika yedu hana kunyatsotsanangudzwa nemasolutions
ake Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akaita senzara yasiya mamiriyoni evanhu vachiona chitsuku nekushaya chekudya vamwewo vateerera mashoko avamunangagwa vanoti mutungamiri wenyika anyanya kunongedzera kumatambudziko vachisiya kuzotaura kuti zvinetso izvi zvingagadziriswa sei vachipeta kutaura kwavo vamunangagwa vakurudzira kubatana munyika vachiti ikodzero yemunhu wose kuchengetedza kubatana nerunyararo zvinova nhaka yenyika asi vanopikisa vanoti munyika hamuna kubatana vachipomera vamunangagwa mhosva yekutonga nedemo mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa navajameson timber vari mutirongo kwemwedzi yave kuda kusvika mina vapromise Mkwananzi vanoti vamunangagwa vakundikana
chakakosha muZimbabwe parezvino ndechekuti pange pane utungamiriri hutsva hapasi kudiwa karenzi itsva hapasi kudiwa meseji itsva pari kudiwa utungamiriri hutsva utungamiriri hunobuda muvanhu utungamiriri hunoteedzera nekuda vanhu
vamunangagwa vakurudzira kuti paramende ipedze kuzeya mabhiri ose mwaka uno akaita seekodzero dzevakaremara repersons with disabilities rekubvisa chirango chekutongera vanhu rufu kana kuti death penalty abolition uye remashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations amendment nemamwe ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
Vaimbova mumiriri wemukoba North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga panze pedare iri paitongwa nyaya yemutungamiri wechikwata chebato ravo reCitizens Coalition for Change vaJameson Timber pamberi pemusangano weSADC wakaitwa munyika munanyamavhuvhu mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemakurukota avo vaiti pane vanopikisa vaida kukonzera kusagadzikana munyika kunyangwe vaisapa humbowo hwacho izvi zvakapa kuti vakawanda vasungwe mukuzeya nezvenyaya iyi uye mukuzeya nezvaitika mudare nhasi tabata gweta ravachibaya vaChris Mike vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights
nhasi vachibaya Amos Chibaya vamiswa pamberi pedare remhosva remagistrate nonzi magistrate court kuRotten Row vakasungwa musi wemuvhuro mishongo irori inoiri vakangobuda kubva kuremand prison mapurisa elaw and order akabva atongovati ji vakataona kwauchaenda zverusununguko rwavapiwa nemutongi hapasisina akavari kutora nenyaya itsva
vari kupomerwa mhosva yei chaizvo
vakamusunga ivowo vachiti kune mhosva yaakapara mwedzi yapfuura musi wa25 June 2024 panzvimbo yeRotten Row Magistrate Court saka mhosva yaari kupomerwa panyaya itsva iyoyo ndeyekunzi akataura mashoko anokurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga ndiyo mhosva yaakasungirwa mapurisa ndokunge vakaichengeta kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi musi wechitatu paakuendeswa kudare
saka dare rati kudii
pazuva ranhasi Chibaya aida pamberi pemutongi vaDennis Mangosi state yanga ichimiririrwa kana kuti muchuchisi anga ari iye vachomi Rufaro Chomi saka taapiwa mukana yekuti tipe nyunyuto dzina vachibaya pamusoro pemabatiro akati nevapurisa tichibva ipapo ndokubva taenda panyaya yekuti vachibaya vatsunungurwe ragotongo vachibva kumba muchuchisi ati iye anopokana nechikumbiro choke chekuti vachibaya vabve kumba saka muferefeti wenyaya anonzi investigating officer amiswa pamberi pedare achinzi ape huchapupu hunotsigira kupikisa kukuitwa namuchuchisi nyaya yekuti vachibaya vapuwe bel vatenge vachibva kumba nokudaro nekupera kwekwa zvinge kwaita nguva nekuti yanonoga kutanga kutangwa kazembe kujeke chakare mangwana.
Saka vaka chengeterwa mutirongo kupi kwacho?
Kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi vanga vari muchitirongo chekuara Central Police Station vachichengetwa nemapurisa, asi nhasi nekuti nyaya yakanga kudare vabva vadzoserwa zvakare kuara remand prison. Ndoko vanenge vachibva nyaya yekuti vangapiwe bhele yote vanganyime inenge ichiendeza mberi iyo vari muusungwa.
Ngweta vaChris Mike vanhu vanhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vari kufara nekuuya kwechikopokopo chiri kutakura varwere vanenge varwarisa kuti vanorapwa kuchipatara cheparirenyatwa kuHarare. Asi vamwe vanoti hurumende inofanira kuvaka makirinika akawanda uye kuendesa mishonga nezvikwanisiro kuvanhu. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopokopo ndeamai Jestina Kumwara, ava vanoti madzimai akazvitakura ayo aida ruyamuro rwekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa. Nekudaro madzimai aya atanga ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru.
Zvakanaka kuti hurumende yatibatsira munhu anosvika fasi kuhospital upo kubatsirwa nenguva yakanaka. Zvafadzawo chinhoizi tani chikopokopo chinotakurawo chivanhu.
Mumwe mugari wekuhurungwe amai Chenai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa.
Zvazvakaoma asi zvina zvirwezi.
Asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbove mukoti kusiyakob vashaine gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda.
Saka zvipatara ngazvivandudzwe, vanhu vawane atinoti maservices vari kumusha ikoko. Kana chichinzi chipatara ngachive chipatara zvechokwadi chiine mishina, matheatre machine, malaboratory nemaxray machine, vanhu vobatsirikana.
Vagwangwava vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa.
Kana munhu achipora anongoenda pamba pake, pane kuti munhu ava ikoko apora wozopinza hama dzake panguva yakaoma kuti vamuite mudemo wokumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo hwekuti varwere varapwe nekukurumidza.
Medical health and child care air ambulance atingati zvikopokopo, saka iri kubudirira patingati patient air ambulance dzavakaita kuchinoi kana Bulawayo. Saka tingati isusu zvikopokopo zvedu iti bridges yatingati geographical gaps ensuring timely medical intervention.
Sangano reUNICEF rinoti muZimbabwe vana vanodarika 363 kubva pavana 100 rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro. Mukuru wepachipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbi chimbi, uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva. Chikopokopo chinotora maminitsi 30 kuenda kuHarare, mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari. Hurumende yakatenga zvikopokopo 32 zvinokosha madhore ekuAmerica mamiriyoni 320 kubva kukambani yekuRussia yeRussian State Corporation kana kuti Rosteg. Asi kusvika pari zvino zvikopokopo 17 ndizvo zvava munyika. Zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue mission. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande rewhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi like. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu basira vanoti vari kutsvaga vanhu zana kumahombe kombe kweJibuti vanonzi vakamanikidzwa kujambira munyanza nevaridzi vengara vambiri dzainge dzakavatakura nemusi wechipiri vachibva kuYemen kuenda kuJibuti. Kusvika pari zvino kwawanikwa mitumbi yevanhu 45. Mauto eIsrael abomba zvakare nhasi muBeirut, guta guru reLebanon, achiti ari kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheHezbollah chinotsigirwa neIran. Chikwata cheHezbollah chinoti chiri kurwisana nemauto eIsrael mumadhorobha akawanda pedyo pemuganhu wenyika mbiri idzi. Israel yabombawo nemuchadenga matunhu anoti Gaza neKhan Yunis ikauraya vanhu 51. United Nations Security Council irikurudzira nyika dzose dziri kurwisana kuti dzimire kuita izvi uye iri kuzeya nyaya yehondo iyi nhasi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaAzaria Dube Nduna avo vanoisa chigaro wesangano reHuman Rights Organization in South Africa, sangano rave nemakore 15 raumbwa rinomirira zvarwa zveZimbabwe panyaya dzemagwaro ekuti zvigare nekushanda munyika iyi pamwe nekusasangana nematambudziko. Vanduna avo vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7 vanoti mazuva ano basa ravo raoma nekuda kwekusungwa kuri kuitwa zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Asi nekuda kuvuya kwaita dambudziko iri rekusungwa kwavanhu yavanoti Operation Fiela yekuda kutsenga maforeigners, zvava kutivhiringidza mashandiro nokuti pamwe una mapepa kandaona mapepa vanhu vuya vachingosunga.
Saka muri kugadzirisa sei dambudziko riri kusangana nevana veZimbabwe iri vaDube?
Pari zvino tiri bhizi kuita misangano dzimwe nguru neyatinoti VFS uye neHome Affairs kuti vanhu vakatanga kuapply mapermits awa amaasset EP vangakwanisa kuti vamawane sei, uye zvine zvinodiwa kuti vamawane, uye havangakwanisa here kushandisiwa kuti vangatorogwa dzimwe mari navanhu vanenge vachingoita sekuti vavanovabatsira kati vasingavabatsiri. Vemapermits awa ari pamutemo here kana kuti anobvumidza here kuti vanhu vaapply kuti vakwanyereswe kwakakwana kuti chii chinodiwa kuti munhu anga achiaplya, uye mapermits anotora nguva yakareba zvakadini, vone vano maaplyera kupi, munhu angaziva sei kuti maaplyera andaita aya ndokwase ndiwane permit.
Sei makafunga kutanga basa irori rekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Iri basa iri takaritanga tinokuda kuwandu wavanhu vanobva kunyika yedu yeZimbabwe vava munomu. Pamakore adarika iyi tachimbosvika mu3.2 million. Saka takaona kuti mawandiro akaita vanhu ava pane matambudziko avanosangana nawo dzimwe nguri vari munyika isiri yavo. Zvikuru sei seSouth Africa inyika yaunowana kutiko haina kugadzikana zvakanaka, munopagwa mhosva dzakawanda, munofa vanhu vakawanda, munotsotsiwa vanhu vakawanda nyaya dzehuman trafficking. Saka tikaona zvakanaka dzimwe nguri kuti tive nesangano rakadai kutiko kana vanhu veZimbabwe vakapinda dambudziko vanokwanisa kuti vatibate tigobatsirana navo dzimwe nguri pane zvimwe zvavanenge vasingazivi, nekuti state chairman meeting nei nehurumende yemuno muSouth Africa ingange iri social development kandi police kandi Home Affairs.
Muri kuona semuri kubudirira here pane zvamuri kuita izvi?
Hai, vari kusunga zvikuru vanhu vasina magwaro munomu. Zvinotonzisa tsitsi nekutiko pari zvino izvi nezvitiro vakakubatawo nepasipoti yako ine mazuva akakwana vanokusunga. Waka kubata churu ni asylum yakanaka ne masuba akanaka vanu kukusunga. Saka chinu gwaza nchukuti vanuvesa vanusunga ya matamuziku aya. Nyangwe vamiririri isu na mangu masangano. Ava shitori serious mutemo munu mu South Africa. Wanda sikuti chini vane raiti kungu kanganza vanu. Tuesi nukwasa kufugwe kasa kumaporisa patunu wana kuti aina kwa rukini.
Tishuona yuko kusungwa kuruguit kwa wano vakunze kwa nyika ya South Africa kusanganisara wanawe Zimbabwe. Zinga gadzilis kwa sei.
Mawanda randino zita ini. Zwanga zichida urumindi ya South Africa. Ya kwa nisa kuna tutarisisa kuti iwone kuti iko Zimbabwe ni South Africa ni Mozambique. Kine zimu nyika zika kumbereza tinungwari wano vangwe. Saka pakutaka wano wasina mapepa. Wasasha nisa uzini. Nukuti maitre avari kuita esno isu. Aticha itifa ni katiriba wa kizani. Chingu cha ninga riba nchukuti dene urumbende yedu ya kunyika ikwedu. Ya kwanza kuhuona zimgiri matambuziko. Osanga ni wanaba anawezi mbahwe. Warikude zimu nyika. Kutide nyika yedu uvo zimenguri ya iwa ni utongo zimenguri kujekerere. Shinga basira kutiba wanaba kwanza tuwazi zibaki kunyika yavo. Wasi wabari mnyika yavo panu kutiba firi kana kutambara kuna zimu nyika. Nukunde katiri sana amuri mzimba kwa segurerino mfresh na kunaya. Muna kabakuna katwa zukira kwenye kwake unu itachini uti munu wali kamunga wa shibata bata.
Chizwaru wache Zimbabwe va Azaria Dubenduna vari parunari South Africa na junga kandemiri we Studio 7. Vatevedzeri vevari kukukwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaTim Walz veDemocratic Party iri kutungamirirwa naamai Kamala Harris uye vaJD Vance veRepublican Party rinovabato riri kutungamirirwa musarudzo iyi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nasi mangwanani vaita gakava kana kuti debate pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musi wa5 Mbudzi. Vaviri ava vataura nyaya dzinechekuita nezveutano, kodzero dzemadzimai, upfumi, kupinda nekubuda kwevanhu munyika, hondo iri muMiddle East paine kurwisana pakati peIsrael neIran nezvikwata zvinodyidzana neIran zvakaita seHezbollah neHamas. Mukuzeya nezvegakava iri, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo nezvegakava iri.
Debate iri ndakaruona sekunge rangari charatidza kuti vanhu vachazotungamira vachitevedzera waDonald Trump kana kuti waKamala Harris wakamira sei. Vanhu vanga vachida kuti vanyatsokumboonawo iwo waJD Vance kuti munhu akamboita sei nekuti ndiye munhu akambokonzera bombo zvozvo nenyaya yekuSpringfield yekuti vanhu vekuHaiti vanga vachidya kitsi nembwa. Ndiye akakonzera bombo zvozvo achitaura nezvemadzimai vasina vana. Waudzo munhu wekuti vanhu vanga vasanyanyotaura nezvake anga asatamboita debate, saka vanhu vanga varuda kumboonawo kuti akambomira sei kumudaro.
Saka nyaya dzamungati makabata imi dzakabatwa nevarume ava dzakasvika kuvanhu nemutsindo ndedzipi?
Pane nyaya yedisagree kana kuti yemadzimai, yeutano hwemadzimai. Inyaya yandakaona kuti ndo yanga iri pamusoro pedzimwe nyaya. Pane nyaya yavaDonald Trump yekuti iyo vanoti akahwina election ya 2020 yakadzokazve. Kune nyaya yeObamacare yawakaita makakatano vavhanzi vakaonekwa kuti vanga vachiyepa. Kune nyaya yeimmigration nenyaya yeekonomi. Saka dzakati wande nyaya.
Muchitarisa matauriro akaita varume vaviri vava, zviripo here zvamungaona sekuti zvingachinja mafambiro angaite sarudzo dziri kuuya?
Kakawanda kacho zvinowanzokunzi vatevedzeri vemapresident havaunyanyi kuchinja maelection nekuti mavota vanenge vatodecida kudhara. Saka hazvinyanyi kuita mutsindo stereki. Asi ndinoona nyaya yakabvunzwa nawawals kuna wa JT Vance kuti saka iwewe unoti Donald Trump aka wina here election ya 2020. JT Vance ana kupa pindura ipapo. Saka zvinoratidza kuti iri nyaya yedemocracy nenyaya yekuchengetedza democracy. Vaya vachazovota vanenge vari pakati maindependence havafari nemhinduro yakaitwa nawawals yekunzvenga nyaya. Saka zvinogona kuzoinfluenza result yemaelections.
Vanongora nezvematongerwo enyika varimiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas naEvans Zininga weStudio 7. Yava nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pasudio baba wevanhu baba chinogurei ndiri kuti inini opa muchinguri akabuda Minister of Defense achipopota chaizvo kupopota kupopotera vana veZimbabwe kuti sei muri kutuka Zigi muri kushora Zigi asingade ngaabude ko vanhu vaita seiko uye Minister weDefense unoenda kuzomira kufinance kuti zvidii amuchaziva zvamaakuita kavana opa amusiri mashungurudza vanhu muchiupisa vanhu muchisunga vanhu here vanhu veZANU PF muchirumisa vanhu nembwa muchivharira vanhu nenyaya yeZigi raita seiko maakungoita hasha chachiki pese pese saka kuudzai kare vanhu veZANU PF kuti amuchagoni kutonga Zigi renyu iro vamunangagwa torai Zigi renyu setausa rapa
tinoona pwere dzichiita mahumbwe dzinoumba mota yevhu iyo pwere ndiyo inenge yakuti kinga mota ndo zviri kuita vakadhinde Zigi mari yacho iyoyo diki iyo denomination diki ye50 cents iyoyo ukaibata kudai kuipeta kekutanga kechipiri yatotsemuka inenge blot paper inhumbu yabva pa6 months muri serious here kuti nyika ingadhinde mari every 6 months ndiani ari kuzviita pasi rino
pa studio 7 masora sehamadi vateereri iko pab kutaura chokwadi chako chako mukana sokuzvionaka matauriro anoita vanhu vezanu vanotoita sokutoti hurumende ndeyavo nokuti chese chavanotaura vanongotaura kuti isu vezanu iko zvinouno vari kuite nharo nezigi rakadonha ravanotiona kuite nharo nemombe yaora kutaura kuti aishamuka yofure bundu zvinoreve izvozvo zviri kuite zanu zanu zivai kuti muri kudhila navamwe vanhu vasiri vezanuwo saka munofanira kuti munzwire vanhu tsitsi
vakadiko vajonga kandimire uyo varonzi farai marapira zvaari kutaura izvo ndezvamugoti matsuru chero akada kurimanikidza kuti Zigi hakuna kwarinoenda asi ratodhakwa rapera simba iye waya asingatambiri Zigi anomanikidza veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo kuti vatambire Zigi mari yavo yavakagadzira vachipembedza izvina yapera simba zvavo zvokunyepa izvo ungajute zvimwe kana kuriga zvimwe bhati ikonomi yacho yakaregeka
kazuwai vana veZimbabwe kazuwai vana veZimbabwe tikasangwarira apakapa tabva tavharirwa kumashure nekuti vakomana vavo vezano ava kazvavakuita manji vakuzvitoona kutoti nyika yakutoita kunge yavo vauraya maopposition ese anga akasimba akutsvaga rwengo kuti isusu tichimaka kana kumaka chamisa macomrade akuchiita opposition macomrade
ndodambotaurawo nezvepamusoro pevarumavo vanozviti tiri maeconomist vakaita sana Prosper Chitambara naiva vanozvititisi vana mapanga mazano ERBZ vana persistent Gwanyanya dai vangotaura chokwadi vachiudza mukomana kuti kureva kuna murambwe kuti murambwe nyaya yezigoldi iyo yavari kuramba vachida kuramba vachiita nezvayo ngavangotaura chokwadi kuti mukuru ngatisiyanei nazvo musafadza munhu nenhema vakomana maekonomist aya ndivo vari kunyanya kutiuraya
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kana muchida kutumira mazwi enyu shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vatereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvedanho rehurumende rekuderedza uwandu hwemari yekuti munhu akwanise kubuda nayo munyika kubva pa10,000 kusvika pa2,000 chete. Tichatarisawo mashoko ava munangagwa mudare reparamende nhasi nemamiriro akaita zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Standekile Mushanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
soku isi